Nyaya yekumbokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown yakonzera kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinyanye kusamira zvakanaka. Izvi zviri kupa vakawanda munyika kuti vakurudzire kuitwa kwemisangano yeTNF kuti paitwe mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuti nyika ibude mukanwa mamupere mairi. Asi ropa rakaipa pakati pemapato ari muTNF riri kupa kuti gungano iri rive basiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti havo vakazvipira kuita misangano yeTNF.
Ndine chishuviro chekuti tigare pasi mwedzi uno waMachi usati wapera. Munoziva vazulu kuti mutemo weTNF unoti tinofanira kugara pasi at least 2 times per year. Asi ini ndandichipusha kuti dai takwanisa kuti titaurirane every quarter. Tichireva kuti togona kusangana kanoita kana.
Chikonzero chiri chekuti
kuti timbosimbaradza iyoyo TNF iyoyo.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati
hapana urongwa huripo zvatinoziva wokudaidzira TNF iyo zvino. Kwasara mazuva mashoma kuti mwedzi waMarch upere. Hatizizivi kuti tichava nemusangano here weTNF kana kuti kwete.
Vatiwo
isisu sevashandi tine nyaya isina kupera pahurukuro dzakapfuura. Tine nyaya yemihoro, taona nyaya yemasalaries iri nyaya yakatikoshei. Patinotarisa kuti mitengo yezvinhu yakakwira panguva yapfuura, mawages asina kumbosimuka. Taona vashandi vakawanda vachitadza kudzorera vana kuzvikoro, vakawanda vachitadza kuraramisa mhuri dzavo. Nenyaya yekuti masalaries ari pasi, taona zvekare mabargaining councils, maindustrial bargaining councils achitadza kubuda nemaminimums anobatsira. Taona nekuma enterprises zvekare, makampani zakawanda atadza kubata nyaya yecollective bargaining zvakanakisisa. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yemihoro yakatikoshei. Ndeipi currency tingashandisa kuti tichengete value yemari yatinotambira.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu vatiwo
semaprinciples eTNF takange takawirirana kuti musangano weTNF unoitwa pera kwaFebruary kana kuvamba kwaMarch. Saka tiri kuona kunge watinonoke musangano iwowo hatisati tapiwa date nachairman weTNF. Ndo wanofanira kutipa date kuti tinosangana musi upi.
Ko zvii zviri kutarisirwa nevemabhizimisi kana musangano uyu ukaitwa? Tabvunza Dr. Murefu.
Zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichizeyiwa zvakati wande, zvinosanganisira mafambisirwo enyaya dzevaccine yeCovid-19. Tiri kuda kuti panyatsojekeswa kuti vaccine inofambiswa sei, kuti makambani anenge aida kutenga mishonga yevashandi vavo nemhuri dzavo vanozvifambisa sei. Zvakare tinodawo kuti vashandirwi vaite participate mumatask force ese eCovid-19 kuitira kuti panenge pachitorwa madecision nezvisungo zvinenge zviine chekuita neCovid-19, input yedu inenge yaitwawo taken into account. Tine zvimwewo zvatinoda kutaura zvakafanana nekuti tingafambise sei basa reTNF kuti zvatinenge taronga zviitwe implement nekukasika, uye kuti ndiani anenge ari responsible for implementation.
Masangano akaita serebazi reUnited Nations reInternational Labour Organization kana kuti ILO anogarawo achikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzeTNF kuitira kuti munyika musaite bata murefu bata mupfupi pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.